Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. RBZ inoti mari yekunze yave kutengeswa kumabhanga nemutengo unenge uripo pazuva iroro.
Varayiridzi tiri kuti vari kukwanisa vari kuenda kumabasa vakaomerwavo, ndo vari kuti vamwe vari kuenda vamwe havasi kuenda, pati zvinhu zvakaoma. Minista Mavhima tiri kutaurana navo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe National Educators Union, SNEL, rinoti dzimwe nhengo dzaro hadzisi kukwanisa kuenda kumabasa nekushaya mari dzekufambisa.
Nyaya yekudzi kune vashandi vehurumende vasiri kuenda kubasa inyaya itori itsva kwandiri. Ripoti dzatiri kuwana ndedzekuti vanhu vari kuenda kubasa.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti sehurumende havana ruzivo rwekuti kune vashandi vasiri kuenda kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC. Banga guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti kutanga nhasi mari yekunze ichange yave kutengeswa kumabhanga nemutengo unenge uripo musi iwoyo. Hurumende yange ichiedza kudzika mutengo wedhora rekuAmerica kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Exchange, asi kushaya simba zvakanyanya kwedhora remunyika papo kuti zvinhu zvikwire mitengo, uko kwave kunzi nenyanzvi kwamanikidza RBZ kutora dano iri. Banga iri radududzawo padano raro rekuti vemakambani vashandise mari dzavo dzekunze dzinenge dziri mumabhanga mukati memwedzi mitatu chete. Vemakambani vange vachinyunyuta zvikuru nenyaya iyi. Rimwe sangano rinomiririra varayiridzi reZimbabwe National Educators Union, SNEL, rinoti dzimwe nhengo dzaro hadzisi kukwanisa kuenda kumabasa nechikonzero chekuti hadzina mari dzekufambisa. Munyori wesangano iri vaCharles Chinosengwa vanoti varayiridzi sevashandi vose vehurumende vari kutambura zvakanyanya zvekuti vari kukurudzira kuti hurumende igadzirise zvichemo zvevashandi vayo nekukasika sezvayakavimbisa. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachinosengwa nezvenyaya iyi.
Vakandimire semunyori musangano reZimbabwe National Educators Union, varayiridzi tiri kuti vari kukwanisa vari kuenda kumabasa vakaomerwavo, ndo vari kuti vamwe vari kuenda vamwe havasi kuenda, pati zvinhu zvakaoma. Vakandimire Minista Mavhima tiri kutaurana navo. Vari kuti vane zvavari kugadzirisa kuti musangano unozova unozoti confederation yedu ichasangana navo. Vari kuvimbisa kuti pane zvavari kuita. Zvatingati muchirungu hatikwanisi kuita preempt, but tichitarisa patasvika izvezvi sevarayiridzi tiri kufara kuti minista vari kuona kuti varayiridzi zvinhu zvakavaomera zvikuru kwazvo, nangoti vashandi vese hurumende zvakavaomera. So vane zvavari kumhanya mhanya zvatisingakwanisi kuti tiite preempt zvisati zvaibva, asi chokwadi ndechekuti zvinhu zvakaomera vashandi. Asi toda kutendawo kuti minista vari kumhanya mhanya kuti vagadzirise tisangane as a matter of agency.
Saka munotarisira kusangana riini?
Tiri kuenda kuhurumende. Vari kuratidza kuti vari kunzwisisa, vari kuonawo kuoma kwaita upenyu hwevashandi vehurumende. So tinongoramba tichivimba kuti nekukasika tichasangana toonesana togadzisa pese pangadai pari kunetsa kuti vashandi vehurumende vashandiwo vakafara vakwanise kuendesa vana kuzvikoro vakwanise kurarama upenyu huri nani.
Takanzwa hurumende ichidzivisa kuti haina mari yekuti inge ichikupai kana kuzivisa zvamuri kuda. Munotarisira here kuti zvichemo zvenyu zvichazadziswa? Iyo yakatozivisa kare kuti haina mari.
Chishuwo chedu sevarairidzi tiri kufunga kuti minista sekuvimbisa kwavakaita vachazadzisa zvavakativimbisa kuti vari kugadzirisa zvichemo zvedu.
Ndezvipi zvimwe zvamungati dai maitirwa nehurumende kuti ikurerutsirei pabasa renyu?
Vanga vagadzirisawo kubhizinesi kuti vanhu vebhizinesi vari kungoita zvavanoda vachiregerwa vachiita zvavanoda, zvinova zvatiafekta zvikuru kwazvo kuti mari yedu iri kuramba ichirohwa neinflation zvakanyanya vemabhizinesi vachingokwidza pavanenge vangofungira vachiita zvavanoda. Kuti hurumende dei yanga yapagadzirisa ipapo vanhu vemabhizinesi tagarawo pasi tawirirana kuti wayforward toita sei.
Nhengo dzenyu dzisiri kukwanisa kuenda kumabasa dzakawanda zvakadi vachinosengwa?
Vakandimire tingaisa pa50% kuti vamwe vanoenda nhasi mangwana wo kana awana mari woenda kubasa. Saka papesendeji panogona kuti tinetsei nekutiwo vamwewo vanenge vachitiwo vakawanda mari nhasi voenda, vamwe vakawanawo mari mangwana voenda, zvichingoenda zvakadaro. Saka panonetsa kuti uite pesendeji yekuti ungazoti nhasi vaenda vangani, but chokwadi ndechekuti zvinhu zviri kuoma bizi zvinhu zvakaoma. Saka regai timbomirira tione kuti minista zvavari kutivimbisa kuti vari kuzama kuti vagadzirise zvichange zvakamira sei.
Avo vanga vari munyori wesangano reZimbabwe National Educators Union ZINEL vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, avo vanoti sehurumende havana ruzivo rwekuti kune vashandi vasiri kuenda kumabasa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vakandemiri, nyaya yekudzi kune vashandi vehurumende vasiri kuenda kubasa inyaya itori itsva kwandiri. Ripoti dzatiri kuwana ndedzekuti vanhu vari kuenda kubasa.
Makavimbisa mazuva apera kuti muchaita musangano weNational Joint Negotiating Council wechimbi-chimbi kugadzirisa matambudziko evashandi vehurumende. Ungatarisirwa zvariini musangano uyu?
Nyaya yeNGA CEO, takangomirira kuti consultation ipere muhurumende. Ndakanga ndati tinotarisira kuti kusati kwapera mavhiki maviri tinenge takwanisa kuti NJNC imite. Saka hakusati kwapera mavhiki maviri pane consultation inofanira kuitika muhurumende. Kana iyo yangoitika, team rehurumende rinenge rave nezvinokwanisika kuti hurumende iitire vashandi vochinogara pasi neteam inobva kuvashandi kuti vanegoshiete vagozobuda nezvinozo ita kuti vaimplimente zvakanangana nekuwedzerwa kwemari dzinotambirwa nevashandi.
Gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, vanoti sangano ravo rave nemahofisi kuNamibia uye rine urongwa hwekuvhura mamwe kune dzimwe nyika dzichiri kuchamhembe kweAfrica kuti ribatsire zvizvarwa zveZimbabwe zvinotengesera munyika idzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaWadzai pamusoro penyaya iyi.
Nangwa cheVSET Namibia chapter ndechekukurudzira nokusimbisa mabasa vanozvibatira nemaoko atingati mainformal economy workers. Chinangwa chedu seVSET is kuti tikure tonge tichiwanikwa munenzi munyika dzose dzemusouthern Africa. Izvezvi nemamiriro akaita maeconomies muSouthern Africa, vanhu vazhinji kushanganisira vechidiki, madzimai nevanorarama neurema vari kushanda muinformal sector. But hapana platform, tinozwa kuti kune maorganizations akawanda akawanda akadaro, asi hapana yatingati movement yemuregion. Saka visit ma chapters ese atiri kutanga aya ndekuti tikwanise kunge tine movement yema informal economy workers mu Southern Africa region.
Inyika dzipi dzimwe dzamuri kutarisa kuparura chirongwa chenyu ichi?
Urongwa wedu kana ukafamba mamiriro zvakaita izvezvi, tiri kutarisira kuti tinge tava nema visit chapters tange tichiparura ku Kingdom of Eswatini kana kuti kunozikamara kunzi kuSwaziland, kuSouth Africa, kuZambia nekuBotswana. Isu tiri kuzotarisira kuti patisati tapedza gore iro rino ratiriri tinenge taparura munzvimbo dzose idzodzo.
Uchange muri kubatsira sei vanoita zvekutengesa mumigwagwa munyika idzodzo?
Chinangwa chiri chokuti tinge tichikwanisa kutaura nezwi rimwe chete sevanhu vari muinformal economy. Tinoona matambudziko atinosangana nawo akangofanana pamabhodha apo, mitemo iri munyika dzese idzodzi. Tiri kuona kuti dziri kukanganisa mashandiro emainformal economy workers. But tisu takawanda ndoo zviri kutipararamo. Saka machapter ese atiri kuvhura iwayese visit ndekukurudzira kuti tinge tichishanda mune zvakanaka, tibvise nyaya yevhenu yokurovana yeviolence yatinoona zezenophobia dzinoitika tichidzingirirana pachedu sevashandi. Toda kuti zvigadzirise kuburukidza nemachapta iwayo, tabudisa taumba movement yeinformal economy muregion.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, visit vaSamuel Wadzai, vange vari parunare naMavlas Mhlanganyauye weStudio 7. Muchungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakaita musangano nemumiriri weAustralia muZimbabwe amai Minoli Pereira vakataura nyaya dzinosanganisira dzesarudzo uye kudzoka kweZimbabwe mugungano reCommonwealth. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaAustralus Siziva.
Maita basa, President Nelson Chamisa vasangana na ambasada weAustralia, ambasada Minoli Pereira.
Vanga vachikurukura nyaya dzechaizvo vaSiziva mungajekesa ipapo.
Vanga vachikurukura nechimiro cheZimbabwe, nechimiro yenyika, nerelationship yatinayo seZimbabwe neAustralia munoziziva. Kuti tine ukamo hatinawo neAustralian people. Saka vanga vachimugamuchira saambasada munyowana uya muZimbabwe, vachikurukura mamirano nekumagadziriro enyika yeZimbabwe kuenda kusarudzo.
Zvii chaizvo zvavanga vachikurukura navo panyaya dzesarudzo?
Munoziva kuti tine mablueprints edu nemaprograms edu, indai nezvinhu zvatinotarisira kumaelections nemaprogram edu, magadziriro edu, chimiro che the pre-election environment muZimbabwe, uye vakurukura nyaya yekujoina kwatiri kuita Commonwealth.
Sei izvozvo zvakakosha?
Munoziva kuti position yedu yekugadzirisa ukama hwedu not only in Australia but nedzimwe nyika muno muAfrica and the global south nedzimwewo nyika dzakasiyana siyana pasi rese, vakurukura chimiro chenyaya dzemareforms anofanira kuti agadzirire taakuenda pasarudzo. Maonero edu separty, maonero emukuru wenyika vaChamisa, nekuti kana tapinda ndezvipi zvatofanira kugadzirisa nezvavanofanira kutarisira muhurumende idzva yavaChamisa, ndozvimwe zvatakurukura kuti tigadzirise ukama hwedu nenyika dzakasiyana including Australia.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaAustralus Siziva vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, vanoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzemabhizimisi kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vaJona Mushai vanoti vari kuronga kuita musangano mukuru uchange uri padande mutande mwedzi uno wekubatanidza vanoita mabhizimusi vemuAmerica nevekumusha. Tatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Kuno kuAtlanta tanga tafambira yatinoti business forum, unova gungano ratanga tichiparura ne vanhu vanogara muno nevamwe vese vari muno muAmerica nenyaya dzezve atinoti investment opportunities muZimbabwe. Saka ndingati musangano uyu wafamba zvakanaka chaizvo nekuti vanhu vakwanisa kuuya vachinzwa. Tanga tichinyanya kutaura kuti kana vachida kuti vauye kuZimbabwe, isusu seembassy tinokwanisa kuvabatsira kuti vanofamba sei, togadzira mapepa avo kuti paanozosvika patinozomaisa kuZimbabwe tinoita nyore kuti vakwanise kukurumidza kuti mainvestment avadi akwanise kutanga kuti aite atange kuimplementa.
Mukati imini matambirwa sei nyanya nezvizvarwa zvemuno muAmerica vari kuda kuita mabhizimisi kuZimbabwe?
Ndingati vanhu vatinoshanda navo zuva nezuva. Saka kuya kwataita uku kwatibatsira kuti tikwanise kushambadza nezvemabhizimisi maopportunities ari kuZimbabwe gungano rakakura kudarika zvatinogara tichiita. Nokuti kana maona vanhu vese vanga vari panoapa, vanhu vanoratidza kuti vanoda kuziva kuti kune chokuita kuZimbabwe. Saka isusu taatichivaudza izvozvo kuti no, kuZimbabwe kunyanya-nyanya ikonomi yedu iri kufamba zvakanaka. Tiri kuda kuti vanhu vauye vabatsire kusumudzira ikonomi iyoyi. Mukatarisa mafigures mamwe ndandichivapa nenyaya yatinoti yediaspora remittance, mari inobva kuno kuAmerica ichiinda kumusha ari maremittance, imari yakawanda chaizvo. Saka tatichivakurudzira kuti ngavachiunganidza mari idzodzo semaitira vari kuita izvozvi, vopamhidzira so that mari iyi kana ikange ikaungana kuvanhu vakasiyana-siyana vanokwanisa kuita zvinhu zvine impact, yatingati impact muikonomi yedu yekuZimbabwe.
Mataura zvakare kuti mune urongwa hwekuita webinar uyezve urongwa hwekuita trade and investment conference. Mungatipo urongwa uhwu?
Webinar yatiri kuda kuita iyi, tiri kuda kuti tikwanise kusanganisa vanhu makambani edu ari kuZimbabwe vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Tinoda kuti tivasanganise nevanhu vatinoti maimporters vanotenga kuZimbabwe, zvichibatsira kuti tikwanise kushambadza zvatinokwanisa, zvatinogadzira isusu kuZimbabwe, kuti zvikwanise kuti zvitengwe nevanhu vakawanda chaizvo muno muAmerica. Saka tingaiti muchirungu tiri kuda kuita matchmaking, patinoda kusanganisa maexporters kuZimbabwe namaimporters vomuno. And ndinonzwa kufara kuti chirongwa ichi chatambirwa nevakawanda chaizvo.
Avo vange vari vanoona nezvekudyidzana munyaya dzemabhizimusi kweZimbabwe nedzimwe nyika kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC, vaJona Mushai vachitaura naMarvelous Mushanganya uye vari kuAtlanta muGeorgia muno muAmerica. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo reHerald rine nyaya yekuti dare remakurukota rati dzimba dzekuNew Lines Mbare dzipwanywe pashandiswe mari yebudiriro yekuguta reHarare kana kuti devolution kuvaka dzimba dzemudurikidzanwa kana kuti maflats. Izvi zvakaziviswa nevakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJenfan Muswere. Pepanhaure Chronicle rine nyaya yekuti guta reBulawayo rave nemunhu wekutanga abatwa nechirwere chekorera icho chiri kupararira munyika yose. Akabatwa nechirwere ichi mwana wechikoro wepamuzilikazi High School. Kubva zvatanga kupararira chirwere ichi musi wa12 kukadzi, Bulawayo ndiro dunhu range risina munhu abatwa nechirwere ichi. Pepanhaure Zim Live rine nyaya yekuti dare repamusorosoro reSupreme Court ratanga kutambira nekuzonzwa chikumbiro chegurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nemuchuchisi mukuru wehurumende chekuti mutongo wedare repamusoro reHigh Court rekuti vanofanira kunyora mitemo inofanira kutevedzerwa nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende kumbosendekwa parutivi. Izvi zvinotevera kuenda kudare kwerimwe gweta vanyasha Chiramba vachiti vanofanira kunge paine mitemo yakajeka yezvinotarisirwa kumakurukota ehurumende zvichitevera kuzomanikidzwa kusiya mabasa kwemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vaipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akasiyana-siyana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Zindo rewa shamarari wose vano pa Studio 7 ni wose vatereri wose ve Studio 7 ai ndinoshamisika one vanonzi vanozvitiva tunga vatungamiriri vezanupf vanoshama muromo yavachitaura kuti munangagwa anoita maproject muZimbabwe emadhamu chete ndoatinongonzwa kubva munangagwa achigara pachigara maproject akanonzi aita madhamu madhamu nezvibhorani ndozvingararamise nyika here zvokukosora vachiita maprojekti emadhamu izvozvo isusu hatombodi madhamu aonete maprojekti avatinei nawo toda kuti nyika ifambe zvakanaka mapoto havharwe mabasa awanikwe vanhu vese vararame zvakanaka semararamiro avanoita ivo sevachishama muromo wekutaura zvimwe zvinhu vachirumbidza munhu asi tisina zvaanoita muupenyu hwevanhu munyika ah vanhu ngavasadaro vanhu vezanupiefu shuwa zvavanyadzise satani
Studio 7 mamuka sei aiwa zvizvarwa zveZimbabwe musachemeba izvozvo hapana asiri kuzviona ba kuti zvinhu zvakaoma semenyika munhu wese ari kuzviona kuti zvinhu zvakaoma semenyika chero ivo vamunangagwa vacho vari kuzviona kuti zvinhu zvakaoma semenyika asi kungoti sababa hapana baba wangangosiye mushoba kungosiya semunhu mukuru anongozamawo kumiramira asi ivo pachavo vari kutozviona kuti izvezvi zvinhu zvakaoma saka kuvana veZimbabwe ndinoti aiwa ngatiendei kumusi wa 23 August tinogadzirisa nyika yedu nyika yedu toigadzirisa sei toigadzirisa nevhoti yedu vhoti yedu ndokugadzira kwedu nyika yedu onai zvinhu zvakaoma sei munyika
makadiko vana veZimbabwe vese kana paino vana baba vana mai vana sisi vana mukoma vanoti hanzi kuvhota hakuna basa musazvinyepe munova muruto paadvantage kubato riri kutonga kuti rikwanise kuriga zvakanaka maeletei saka inini dai mwai makaona zvakaitika muna 2000 kuti chii chakaitika vanhu vakanga vavhota neuwandu hwavo vanhu vava vakatotadza kuriga asi vakazongouya nestrategi yekuti hanzi ha hapana akawana pesendeji inoita kuti havaite president but wakanga waro ende Mugabe panguva iya akada kuenda kuijipti kwakuine musangano akatotaurirwa zveshamwari ende unogadzirisa nyaya yako uko ndopa wakazouya paya wakati ngatiiti government of national unity wakanga warohwa zokuti vanhu vanga vavhota neuwandu hwavo kana vanhu mukavhota neuwandu hapana rigini inoitika kana hapana takatodzidza paya pa 2008 saka imimi kana muchiti hanzi hamusina kuvhota chichi nekuti takabvira kudhara ZANUPF inoriga kana muri washoma asi kana makawanda mukavhota makawanda hapana rigingi neiti ndotenda hangu
MDC ndizvo kwete kunyeperwa kuti kwai vanhu munyika vari kuba vari kuita zvemutoriro nekuda kwokuti vari kushayiwa mabasa muchinyeperwa nevanhu vetriple c kuamerica ndo kunotogadzirwa mitoriro yacho asi kune mabasa ikoko kuamerica kune mabasa asi ndo kune bhavhawo futi dziriko saka haisi nyaya yekuti inyaya yekuti vanhu vari kushaya mabasa asi kuti inyaya yokuti munhu kana riri benzi ibenzi chete munhu unodzidziswa sahanzwi kana munhu iri benzi pamba penyu mukaita nzara ini ndiani akamboti pamba panenyu maita nzara moti vana vangu indai mudoba ivono munongotaura kuti muzimbabwe mune zhara vakuru vacho venyu vetriposi vanoti muzimbabwe mune zhara asi handaumbodza vachitaura kuti vana vavo vanoba saka imimi wai muchizoda kunyeperwa munyika muno kuti panzi vanhu vanoba nekuda kwokuti vanhu vane zhara kana kuti vane nhamo kana kuti hamuna mabasa hakuna zvinhu zvakadaro musanyeperwa nevanhu vakaita saivavo izvi ndo dzinenge dzichiri nhema vanhu changamukai musangoti nokuti zvinhu zvataurwa kungoteerera zvataurwa imboshandisawo dzako pfungwa it doesn't make any sense please be careful guys ndichazodemba zvakanyanya kudarika zvamuri kudemba izvii thank you very much
Studio 7 pastudio 7 hama dzangu munoonawo here muono wandiri kuona kunyanya vezanupf mechiongororawo mechizvinzvera kuona kuti munangagwa afumuka kudarika Mugabe munangagwa afumuka zvakanyanya kudarika Mugabe uyezve munangagwa aziratidzo uipi hwake kudarika vamwe mapurezidendi kunyange epasi rino mamwe acho haatosviki paunhu una munangagwa munangagwa washata mubvoterei henyu asi tarisai kuri kinde nyika
mangwana mangwanani ndataura naaustin tekwatekwa muchandiregerera panapa ndaida kutaura nerudzi rekwangu richichangana toda kuudza hama dzangu dzekwachilonga uko aivhoteleni eshanduko aivhoteleni triple c ikara lekuvhotela zano ihlupekisile kale nyamuta ila uteka ni maski mahina amushuwa oni silofeso nyamuta bala kumavoti vee hai ahina inga iti ila kumtekila masimu kuriko kaka ula ula mnanga kuku ila kuteka masimu ili madusirini nyamuta kubona kumavoti afikeli ava asulai kusuhu ula ula feso so inga angusu kuzwana ajijeni party wana senyu wani kesi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawanewo mukana wekuburitswa pamhepo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova governor wedunhu reNew Jersey muAmerica vaChris Christie nezuro vakazivisa zviri pamutemo kuti vari kuzopinda musarudzo dzemaprimary dzebato ravo remaRepublicans. Vakambokwikwidza musarudzo dzemaprimary muna 2016 vakakundwa navaTrump. Governor Christie varikutarisirwa kukwikwidzana zvakasimba nevamwe vakatozivisa kuti vari kupinda musarudzo kusanganisira vaimbo vamutungamiri wenyika vaTrump, governor weFlorida vaDeSantis, Amai Haley vaRyan Bentley nevamwe vakawanda. Kuzivisa zviri pamutemo kuchaitwawo mangwana kunonzi vaJoe Biden nevemamwe mapato emaDemocrats vachange vachitarisisa muvamwe vari kudawo kupinda musarudzo idzi. Dzichaitwa munambudzi gore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika akarerekera kubato reCCC vaTimu Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Ndiri kuona vaChris Christie vari kupinda vanewo kumira kwavanoonawo kuti pamwe vangangosevawo nenyama pasarudzo iyi yeupresident weAmerica vachifamba nenzou yavo yeRepublican Party. Nyaya iripo ndeyekuti tinoziva kuti vaChris Christie vakanga varivo speech writer wavaTrump muna 2016 apo pavanga vamboendawo futi vakazama kuva representative yeRepublican Party asi vakaona chitima chava Trump chichifamba chisingadzokere kumashure.
Chamungati chiri kuvapa simba rekuti vanogona kukunda rwendo runochii?
Nyaya iripo yava Christie ndeyekuti sezvo vanga vari governor weNew Jersey vanga vakatungamira state yanga iri yemaDemocrats kana kuti ndeyemaDemocrats muziviri watinoita, ivo seRepublican vakakwanisa kupiwa mavote nevanhu vatinoziva kuti havasupporti Democratic Party kana Republican Party maIndependence. Varivo vari the important decider nekuti tinoziva kuti kazhinji-zhinji kana uchida kuva president wenyika kana governor westate kana down ballot races tinoziva kuti maIndependence ndiwo mazhinji anowanzodecida marace akadaro.
Pane mamwe mazitawo makuru ari kutaurwawo ipapa apa pane vari kuda kukwikwidza, vane mukana wakadini?
VaChris Christie pavanenge vachikompita naana Nikki Haley naana Tim Scott naana Mike Pence vanga vari vice president wenyika kunenge kusina kumira zvinyore ba, asi tinoziva kuti vaTrump pari zvino ndo vachiri pamberi. Tikataura nezvema points last time poll yanga ichitaura iyo kuti vanga vari pamberi ne 20 points pamberi pa governor DeSantis. Saka kupinda kwavaita uku kwakuunzwawo mamwe maRepublican asingadi zvanga zvichiitwa navaTrump.
Titarisewo makwikwi aripo iwaya, muri kuona mujaho iwoyu uchizopera sei?
Pari zvino nemaonero angu kuona kuti Republican Party iyi nesarudzo yavo inenge ichanakidza kwazvo nokuti vese vanga vakatenderedza vaTrump neshamari dzavo kunze kwava meya anga aripo uyu ndakangana zita rake havasi kumusupporta this time around. Saka inenge iri free and fair for all race, uye tichaona kunge Republican Party ichachuza munhu anenge ichifunga kuti vachakwikwidza navaBiden.
Muongorori weze matongeru wenyika va timu muringai vange variparu nare ku Ohio muno mu American Studio 7 vabva vachitsa kumagumo echirongwa chedu kati isanganei zvakare manheru ini ndini Evans Zininga ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindevele.